manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri muswe mugovera chivabvu 13/2017 makatirira ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndokutokanganisa kumabasa uko vamwe vakutotadza kuti varipote for duty kuenda kubasa nenyaya yekuti anenge asina mari yacho yekuti akwire kombi aende.
Vashandi voomerwa neupenyu nenyaya yekushaika kwemari mumabhanga.
Nzvimbo yechando vakapwanyirwa. Bazavo mune misha inodarika zana nemakumi maviri nevatatu misha iyoyo vese vari kuti vaimede chiri kwamaenda
vanhu vari kudzingwa papurazi remanzou kumazowe voedza kuita musangano namai Grace Mugabe vakapiwa purazi iri nehurumende
hazvikodzeri kuti vana vemuZimbabwe vana vemunyika vazivo vanenge vachibatirwa mari yemutero vachinzi mari inofanira kunge ichivabetsera ndiyo ngaiende kunobhadhara zvikwereti izvozvo ipapo panogozha ipapo panoreva
vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti zvikwereti zveZimbabwe zvinofanira kudorongodzwa kuti zvakashandei zvisati zvatanga kubhadharwa Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nyaya yekushomeka kwemari mumabhanga yave kupa kuti zvinhu zviomere vashandi. Zvinhu munyaya dzezvemari hazvina kumira zvakanaka uye vanhu vave kupedza nguva yakawanda vari mumutsetse vachitsvaga mari. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu kuvashandi tabata munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo.
Makuza ariku yenda achita too long tingangoti nyaya yekushaika kwemari yatonyanya kufura nguva yafura iyo zvino tine ma incidents yokuti vanhu vanondosvera the whole day in a bank mari isina kuwanika Saka nguva yafura tambowana vanhu vachipiwa ma 100 bond notes ma 50 by yesterday pane vamwe vange vakutopiwa 25 tsamure ma coin vamwe vachishaya chaizo vachishaya ivo vane mari kumabhanga mabhanga vachiratidza kuti pane mari idambudziko riri kunesa zvichienda pamberi tiona kuti imari chaiyo haisi kuwanika noti yema American dollars kana kuti marands kana kuti mapound iyo yema bond notes acho chaiyo haasi kubatika haisi kuwanika mari saka ndiro dambudziko rakanyanya munomo iyo zvino vanhu vari kutadza kufamba kuenda pavanofanira kuenda tikuona manheru vanhu vachinetsekana kutsvaga kuti vangaenda sei kudzimba munhu wotoshaya kana dhora dacho chairo dhora bondi ndokukwira kombi nenyaya yekuti anenge aswera ari mukiu rebhanga akashaya mari yacho ndokutokanganisa kumabasa uko vamwe vakutotadza kuti varipote for duty kuenda kubasa nenyaya yekuti anenge asina mari yacho yekuti akwire kombi aende iyo ane mari kubhengi saka even employer angangovapa nguva vashandi kuti ngavaende kunotsvaga mari isondo rinopera mushandi wozoshaya iyo mari yacho yekubva kumba achienda kubhanga saka inyaya iri kutonetsa zvakanyanyisa munomo
Zvino nema miriro azvaita zvekuti vashandi vanoswera vakamira muraini yemabhanga azvikanganise here kugadzirwa kwezvinhu mumafekita room?
Zvatomisa mavasa kuchina chiri kufamba nenyaya yekuti kushaika ikoko kuti vashandi vanoswera vasipo zvinoreva kuti kana maservices acho anofanira kuva achipiwa maclients haana kumira zvakanaka nenyaya yekuti kunenge kusina munhu wacho anenge aripo, munhu anenge ari pacue. Neavo vanofanira kuva vachiproducer zvimwe zvimwe zvacho zvinenge zvisingawaniki nenyaya yekuti vanofanira kuva vachigadzira zvinhu zvacho vanenge vasipo pakambani yacho iyoyo.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanhu vari kudzingwa papurazi reArnold Farm kana kuti Manzou kumaZoe vanoti vave kuedza kuita musangano nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ava vakapiwa purazi iri nehurumende. Mumwe mumiriri wevagari ava vaLeonard Mukore veArnold Farm Residents Association vaudza Studio 7 kuti chido chavo kuti vakurukure nezvematambudziko avo naamai Mugabe. Purazi iri rakakomberedzwa nemapurisa eSupport Unit, kunyange hazvo dare repamusoro rakatura mutongo wekuti mapurisa aya abve papurazi iri uye vamire nyaya yavari kupomerwa yekushungurudza vakagara papurazi iri. Governor weMashonaland Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapuwa purazi iri kuti vaenderere mberi nemabasa ebudiriro munharaunda yavo. Asi uku kutyora bumbiro remitemo sezvo hurumende isiri kupa vanhu ava nzvimbo yekunogara sezvakataurwa nedare repamusoro. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga avo vakakwanisa kupinda papurazi iri nezuro tikavabvunza mamiriro akaita zvino.
Vagari vemumanzo muArnold Farm 10 vari kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa ekusupport unit. Vari kurohwa vachidzingwa vachinzi ibvai endai kwamakabva, asi vanhu ava vava nemakore gumi nemanomwe vachigara mupurazi umu. Vari kunzi purazi iri iko zvino rava remutungamiri wenyika nemudzimai wake, nekudaro ngavabve nezvinhu zvavo. Iko zvino inguva yekukohwa, inguva yechando. Vakapwanyirwa dzimba dzavo. Mune misha inodarika zana nemakumi maviri nevatatu. Misha iyoyo vese vari kunzi ibvai muende chero kwamaenda, havasi kupiwa imwe nzvimbo yekunogara ine mapepa. Zvirimwa zvavo zviri mumunda vari kukohwa, chibage, nzungu, bhinzi nezvimwe. Asi zvese zvingori pachena nekuti pekuchengetera dzimba dzavo dzakapwanywa. Iko zvino zuro uno vana vakatanga chikoro vari kuenda muzvikoro zviri kure, asi vanodzoka vachirara pasi pemiti kana vakada kuti vavake kamusasa. Kanosvika achipudzwa nemapurisa vachinzi ibvai nekuti nzvimbo yamuri yemutungamiri wenyika nemudzimai wake. Saka idambudziko guru kwazvo riri kumanzoura rinoda kuti rizivikanwe nenyika, nekuti chikuru ndechekuti dare redzimhosva reHigh Court rakapa mutongo wekuti vanhu ava vasashungurudzwa, uyezve vanongotamiswa chete kana paine imwe nzvimbo yawanikwa yekuti vaende yavanopiwa matsamba. Zvakare mapurisa ari kuvashungurudza arimo muArnold Farm ngavabude, asi mapurisa ari kuramba vakatodzimikira zvimatende avo. Zvakare vakaita mabhumugeti avanenge vachibvunza munhu wese ari kupinda nekubuda kuti iwe ndiwani kukubatei muno, nekuti nzvimbo ino ndeyaamai, vanoda kuti vaite zvinhu zvavo. Saka ibvai muende.
Kune vanhu vakarohwa here vamakasangana navo?
Hongu, variko vakarohwa vakati wandi vanechitama vandakasangana navo. Vazhinji vairoverwa nyaya yekunzi tatipunza musha wako, ivo voramba kuti handingapunzi zvandakavaka nesimba rangu, ndinopunzirei ndisina kupuwa imwe nzvimbo yekuenda. Saka pakuramba ipapo vaibva varohwa. Asi iko zvino rwendo runo vazhinji ava vanga vari kurohwa pasi petsoka, vachirohwa nemupini nematanda nesimbi. Nekuti paine imwe nguva yekuti pane mumwe akarohwa akakuvara chaizvo akaenda kumatare dzimhosva akaonekwa mavanga ake nemaronda ake. Saka iko zvino vanga vari kunyaya yekurohwa pasi petsoka vachiti ndokuti pasingaonekwe mavanga nekukuvara.
Asi zvaa zviri nyore here kuti mimupinde mupurazi?
Zvanga zvisiri nyore, zvanga zvakaoma chaizvo, nekuti kumberi kwese kunopinda nedzimotokari kunofamba vanhu kune migwagwa yakanaka mapurisa akasofera. Saka zvaiti tida kuti paishandiswe chikiribidi chaicho chekuti tiwane mukana.
Gweta rinorura kudzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vadewa mavinga vari parunare muHarare. Gurukota rinona nezveupfumi vaPatrick Namasa vanoti Zimbabwe yakwanisa kuwana chikwereti chemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe yekubhadhara mari yekubhadhara chikwereti chiri kuWorld Bank nekuAfrican Development Bank. Mari idzi imari dzakawedzeredzwa pachikwereti kana kuti maarias. Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabiriyoni gumi. Asi vachina masa vanoti havasi kutaura kuti mari iyi iri kubva kupi. Asi vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti zvikwereti zvazvo zvabhadharwa, panoda kuzivikanwa kuti mari yacho yakashandiswei.
Mukanzwa vanhu vanenge vachinzi ava vanoshanda vachingoita zvezvikwereti kupera, mukange muri kuAmerica ikoko kunenge kune Jubilee USA, mukange muri kune dzimwe nyikawo kuEurope kunenge kune inonzi Eurodad, mukaenda kumwewo kune mapoka akasiyana-siyana anofanana naiyo zimukodhi iripo. Nyaya huru yakakosha yamunofanira kunge muchinge muchibata inyaya yakataurwa nava Julius Nyerere kare kare kuti iko haungaiti kuti vana vaziye nenzara nenhau yekuti uri kubhadhara zvikwereti. Ndo patinotangira ipapo. Pachirungu inonzi the immorality of repaying debt at the expense of development in your own country. Tinotangira ipapo, but teda kuti tizopinda manje tichivhunza isusu kuti iko izvo zvikwereti zvacho izvozvo zvinenge zvichinzi zviri kubhadharwa zvakambouya sei? Pachirungu vanenge vakushandisa ishoko ravanenge vachiti haisi odious kana kuti illegitimate debt here, asi kwereti here zviya zvekuti hurumende inokwereta ichida kuvaka mabridge, tida kuvaka madhamu, tida kugadzirisa apa, tida kuti vanhu vaende kuchikoro, vokwereta vapiwa mari iyaya imwe inonopinda muhomwe dzevakuru vakuru vehurumende, imwe mari iyaya inochizosevenzeswa kutenga kana zvombo zvakafanana netear gas nezvinhu zvinosevenzeswa nemapurisa kungunyikidza vanhu. Pane pachiramba pachingovhunzwa kuti iko dai yakashanda zvakanaka mari iyoyo, dai isina kugona kuzvidzorera here muzvinhu zvainenge yakasevenzeswa. Saka inyaya yakakura chose yekuti chikwereti chaiyatanga kubhadharwa chinofanira kutanga chazivikanwa, kudonongodzwa kuzivikanwa kuti musi wekuti gore rakati pakakweretwa mari yokuti ikauya ikasvika ikashanda zvekuti zvinova ndizvo zvayanga yakakwereterwa. Kana zvisiri izvo yakaindepi? Tikatadza kuziva kwayakaenda, hazvikodzeri kuti vana veZimbabwe, vana vemunyika vazi ivo vanenge vachibatirwa mari yemutero, vachinzi mari inofanira kunge ichivabetsera ndiyo ngaiende kunobhadhara zvikwereti izvozvo. Ipapo panogozha, ipapo panorema.
Asi chii chinopa kuti hurumende yakaita seZimbabwe irambe kutora danho ramuri kutaura iro?
Chinoita kuti hurumende irambe kutora danho iri vaZulu inyaya yekuti haisi hurumende yakamira pachokwadi, haisi hurumende inotonga neutongi hwejekerere, nekuti ihurumende inotonga zviya zvekuhwandisa hwandisa. Vanoda kubvunzwa, vanenge vachida kubvunzurudza, muchanzwa kuti vanotanga kuudzwa nyaya yeofficial secret act, vanotanga kuudzwa nenyaya yekuti zvimwe zvinhu zvamunoda kubvunza hamutendedzwi kuti munge muchizviziva, nekuti zvakaitwa in the interest of state security nezvimwe zvakadaro. Vanhu vasiri pachokwadi, vanhu vekuti kunyangwe dai bumbiro remutemo raitoti chairo nyaya dzese dzongazizewe nedare reparamende, vanhu vachiona kuti zviri kufamba sei, hakuna anotaura, hakuna aiita saizvo. Tarisai ino munozviziva kuti 1996-1997 pakaitumwa masoja kuDRC, paibuda mari, vamwe vanototi paibuda pazuva roga roga paibuda mari inosvika $2 million, yanga isina kubhajeterwa kana mari iyoyo.
Ko Zimbabwe haikwanisi here kupinda pachirongwa chiya cheHIPIC vamabhenge kuti ibhadhare zvimwe zvikwereti?
Chekutanga ndechekuti nyika haingosarudze kuti yaakupinda pachirongwa ichocho. Vane atingati macalculations avanoita anotarisa kuti uremu hwechikwereti chenyu tichinge tichienzanisa zvakafanana neyaya vanoti pachirungu gross domestic product, kana kuti mari yese yezvezve zvitengeswa zvenyu, uremu hweikonomi yenyu tichitarisa kuti chikwereti chenyu chakamira sei, zvee zvakanyatsa kumira sei, vanenge vachitonongodza. Ndinoziva hangu kuti pazvakamboitwa mumakore apfuurayo zvairatidza kuti Zimbabwe haisiri imwe yenyika dzinganzi dzinenge dzichikwanisa kuti dzipinde muchirongwa ichocho cheHighly Indebted Poor Countries Initiative.
vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Brighton Nyati murimi anogara kukapfunde kuhurungwe kumashonaland west. Tatanga nekubvunza vanyati kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda mavo.
Tiri munzvimbo iri padhuze nekapfunde munabadzi, panonzi munabadzi river.
Mukatiudzawo kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yenyu tichitarisa nyaya dzechikafu, nyaya dzekurima nezvimwewo.
Gore rino pakurima zvedu tanga tirina nekuti mvura yakanaya zvakanaka. Kune vanga vane zvekushandisa vakarima havo zviri nani.
Zvii zvamunowanzorima munharaunda yenyu?
Muno tinorima fodya nechibage.
Makakwanisa kuwana here mbeu nguva ichiripo zvekuti muri kutarisira kukohwa pakuru?
Mbeu hatinambowana nguva iripo. Pakazongowana masaga 1 ane fertilizer nguva yapera zvekuti hazvi kukohwa pakuru hapana.
Ko vakarima fodya zvakavafambira sei?
Ndirimwe ndakarima fodya. Fodya pakutengwa kwayo apa zvinhu zvakati ome, maprize ndipo vari kutiuraya.
Vari kukupai mari uye mamuchitarisira yakawandawo zvakadii?
Zvavanonetsera fodya inoona kuti unoenda nemabhero ako 10. Maviri anotengwa nema$5 mamwe sobva atengwa nemadhora, saka zvino average price yako panenge pasina mari.
Saka imimi fodya muri kutengesera kupi?
Tinotengesera mukaroni MTC nekuHarare kumakambani ari kuHarare.
Pane vamwewo varimi vangu vachichema-chema kuti rwendo runo havana kuwana mari. Mambo osanganawo nedambudziko iriri?
Ya, pamari apa zvakaoma nekuti kesha chiri kumabhengi hapana. Pamwe vanhu vachisezve vakutopa ma$60 kusidi zvedu.
Vari kuti dambudziko rinogadziriswa sei?
Dambudziko mari rinenge rakatooma nekuti takana machema tembo tikatenga topwa $40. Vakutoti vakarambidzwa neRBZ.
Vakupai mari?
Kana iri cashback watenga sematemu unongowana $20 seti kana kutoshaya mari yacho.
Sevarimi matambudziko api amunozosangana nawo muri kuti matengesa fodya kana kuti zvimwe zvirimwa mari yononoka kuuya?
Chinhu chinozonetsa ndechekuti ida kutenga zvekuti dzokere kumunda uye vana vechikoro nekutenga chikafu. Saka kana zvii zvekuti zvekuswipa zvemakadhi unoza kureserva hazvina kujairika. Mari inopedzera kutenga zvinodhura, wakutenga zvausingade nekuti zvezvichinetsa.
Fodya yenyu makarima makakwanisa kukohwa mabhero mangani?
Ndakaona kwanza kukohwa mabhero 15.
Asi ane mari yakawanda kamuchienzanisa nechibage?
Inaonzondibhadhara zvakanaka ini zvondiona kuti chibage chiri nano chibage mari yatengwa kuziva kuti kana kuri kuGMB $390. Zvino fodya haugoni kuti mari yakati isati yatengwa, ndopainonetsera ipapo.
Ko chibage mamarimawo pakakura zvakadii?
Chibage ndakarima padiki hekta chete.
Saka pahekta apa manga muchitarisira kuwana masagi mangani?
Semunhu ndisina kuzowana fertilizer zvakanaka ndiringondo kwanza kuwana masaga kana 70 kana 80 nemamiri azvo zvakaita zvinoe ndatowana stiri.
Nharaunda yenyu ndizvozvo chete zvinoitwa nevanhu vanongorarama nekurima nekupfuya zvinhu zvakaita semombe?
Ndo zvatorarama nazvo. Asi mombe dziri kunetsesei zvino. Kune chirwere chiriko chiri kuuraya mombe.
Chirwere cheichi?
Dziri kungoita mapundu. Ndikangoti kutanga kumakumbe kumbeera nemuhuro dzinozviita mapundu kupedzera yazvimba pachest apa. Ukainonokera kubaya iri kubva yafa.
Saka mishonga yacho iri kuwanika here?
Mishonga kana une mari inowanika mashops yekuti wotozvitengera. Kana usinawo mari mombe dzinotofa.
Iri kuita mari mishonga yacho?
Pane wandakatenga ndichibaya dzangu dzanga dzarwara $12 per 100 mils.
Pari kuti chirwere chacho chinonzi?
Zita vasati vachiwanira. Zita vaimboti inonzi joint illness. Asi uchiona unezaona kuti kungotaura kusaziva. Haisi joint illness chizviona izvi.
Asi dzinenge dzarapwa hazvo dzinenge dziri kukwanisa kuti dzirarame?
Ukakurumidza kubaya dziri kurarama.
Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vari parunare vaBrighton Nyati murimi anogara kukapfunde kumashonaland west vanga vari parunare kukapfunde kwakare. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka takwanisa isu kuita hurukuro nemusikana wechidiki anogara imo muno muAmerica umo ari kushanda mushure mekuita zvidzidzo zvepamusoro imo muno muAmerica.
tomboenda kwaari tinonzwa kuti anonzani uyezve ari kuita nezvei.
Ndinoitwa Jackie Nyamutumbu, ndinobva kuHarare, Zimbabwe, asi kana ndiri kunoku ndinogara kunonzi kuMemphis, Tennessee. Right now ndinoshanda kunonzi kuUniversity of Tennessee Health Science Center nekuMethodist University Hospital. Ndinoita clinical research, which means tinoshanda nemapiritsi manyowani tichitsvaya kuti zvenisika nderipi piritsi rinozoshanda, nderipi rinorwarisa. Toita futi madevices evanhu vaya vanorwara nemwoyo kuti kana chipanda kusa chiri mumwoyo chii chinonyatsoshanda kuti vaite zvakanaka. Saka ndokwandinoshanda, ndakaverenga biology ndo yandiri kuita and ndofarira zvepublic health nevakadzi neactivism.
Chimbotitsananguro kuti iwe uri mudzimai wechidiki anobva kumusha, zvii zvaungati iwe dai waiwana mukana ungakwanisa kuzobatsirawo Zimbabwe nazvo mune ramangwana kana zvinhu zvanaka?
Sezvandataura, vanofarira nei ndezvebiology, ndezvevakadzi nevana. Saka chandingade kuita ndechekuti tinazochinja utano hwevanhu vemuZimbabwe. Saka chii chatingaite kuti tisarwara? Kwete kuti tungotsvaka mapiritsi takurwara chete, kwete bodo. Ngatitangirei patinenge tisatarwara ipapo. Chii chandingaita kuti zvini ndimeke sure kuti bodhi yangu inoshanda zvakanaka kuti ndandingarwari. Asi ine pamusoro ipapo, I also love education. Nekuti chikuru haungaite chinhu chausingazii. Saka inini zvandinoda ndezvekuti ndidzokere kuZimbabwe ndishande nevana vadiki vari muhigh school kana vari mucollege. Totaurirana kuti right, chii chatingaite kuti utano hwedu huite nani. Totanda tese, topinda macommunities, tunasoona kuti chii chatingaudze vanhu kuti vanasoziva utano hwavo hwakanaka. Toita research even nevana vadiki, nekuti Zimbabwe yakazara vana vadiki, 60% is under 30 years. Saka ndisi tinofanira kuita madecisions anobatsira utano hwavanhu. Saka tinofanira kuita collaboration nevana vadiki, totihandei kumacommunities, we do research so that ivo vanodzidzawo kuti research inoitwa sei, kana vazokurawo vanokwanisa kuita vari vega. Saka ndo chandingade kuita kana ndikadzokera kuZimbabwe.
Wataura iwe semusikana wechidiki kuti zvakakosha kuti munhu ugadzirise utano hwako usati wamirira chete kuti uzotora mushonga. Nyatsotitsanangurira ipapo kuti mamwewo madzimai vechidiki nevamwewo vakuru vakateerera zvii zvavanganyatsodzidza panyaya idzodzi dzeutano nezvauri kuverenga ikokuno?
Chikuru kwandiri nini ndechekuti zvinhu kana uchiziya chii chaunofanira kuita unofuwa chiita handi. Saka isusu tine zvirwere zvakawanda kuZimbabwe zvinotibata once in a while, tikati HIV, cholera, typhoid, ndo zvinhu zvikuru zvingatirwadzise ezvinozvi. Saka chikuru ndechangoziva kuti chii chandingaite nini semunhu mudiki kana munhu mukuru kuti ndisarware. Saka tikada kudzidzisana even not only kumba but kumachurch, not only kumachurch but kumabasa, kuti chii chatinganasoita kuti zveni timeke sure kuti tine mvura yekuti zveni tigeze maoko. Chii chatinofanira kuita kune mvura yedu kuti zveni irambe yakachena? Saka tinofanira kuboilisa kana kuita sei? And zvinhu zvatinoziya, asi nekuti zveni Zimbabwe sometimes hatina mvura kana chii, tinogara kukanganwa kuti kana ndangowana mvura, aiwa ngandingoimwa nokuti ndaiwana. Asi chikuru ndechekuramba tichiziva kuti aiwa hutano hwedu ka tingafunga kuti ndoda mvura yezvinozvi, asi hutano hwedu is for the long term. Satofanira ku chero chatinodya ungati chickenin every day, chickenin every day. Zvatinodya zvinotikwadza mwiri wedu. Kudhara taingoti unodya sadza day in day out, asi saibva tanorimaka. Manje zvinozvi takushanda maoffice, takushanda takagara pasi. Saka chero kusadya zvinhu zvakawandisa sesadza, semachips, sechii zvinogona kutirwarisa zvakare. Nekuti kana BP neshuga zvaakutiuraya futi muZimbabwe. Vana vedu nanababa vedu vari kufa very young, 6 years, munhu mudiki anofane 60. Saka tinofanira kuziva kuti chii chikunasoitika, what are the trends in Zimbabwe? Toona kuti tingaitei kuti matrends yavo tiabreke, isusu tirarame upenyu hwakare sevana
vadiki. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita Shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita hurukuro navaJohn Mushavatu, avo vakaberekerwa pamwe nekukurira mukereke yeJohani Marange, kuti vatiudzewo nezvechitendero chavo pamwe nemararamiro avari kuita. Tinochingamidza ine mufaro pastudio 7 vaMushavatu.
Aiwa, zvakanaka, tatenda kwazvo.
Nhasi vaMushavatu, tati timbokurukura pamusoro pechitendero chenyu kana kereke yenyu yamunopinda.
ndakaberekerwa muchechi yechipostori chipostori chekwabarange ndiwo chechi yandinopinda iyoyo saka chechi yandakura ndiri mukati mayo handinoiziva zvakakwana nekuti iri mutore murumba mangu
chechi yekwamarange imwe yechechi dzekare muzimbabwe chii chaita kuti chechi iyoyo irambe yakasimba sezvairi nhasi
chinoisimbisa chechi iyoyo ndechekuti iri patsika dzekunamata dzakatarwa namwari kubvira pekutanga ukatarisa zvakaitwa namwari kubvira kare izvozvo hazvichinjike ndaramba zvakangodaro ichechi yakaramba yakabata izvozvo nekuti Johani achiuya akauya achitaura tsika dzekunamata dzamwari nekuti vanhu vanonamata nezuva remugovera sabata kusvika nazvino
mhuri yavamusha vatu vana vari kupindawo here kereke iyoyi yepostori
vana vangu vese vari muchechi yechipostori vana vemhuri yababa vangu vese vari muchechi yechipostori hapashaiko hapo vanorunduka vaviri vatatu nekuda kwezvemarekeza zvenyika ino asi doti mhuri yese kana yaoneko yababa yangu yese ingoi muchechi yechipostori ichocho
vakawanda vanofunga kuti vanhu vanopinda chechi yepostori havanei nenyaya dzekuendesa vana kuchikoro asi vanoti mwana ngavadzidzire zvemabasa emaoko vamusha vato vari kuitawo sei nemhuri yavo
isusu takaendesa kuchikoro nevabereki vedu vabereki vangu ini vakaendesa kuchikoro ndakafunda kwakutama ndinofara kwazvo nekuti ndakafunda kuchikoro kwakutama kwakafunda pedzi wenyika yedu yainei ndikaendawo kuchikoro kusvika kuyunivhesitiwo nazvino nevana vanguwo vari kuendawo kuchikoro ezvinezvi ndaane magraduates anokwana 3 or 4 mwamwe achiriko nazvino asi 3 or 4 vanenge vari vamagraduates vapedza kuchikoro kumayunivhesiti saka isusu hatina tsika dzekurambidza vana kuti vafunde kufunda kwakanaka ndokuzvibatsira panyama ino hakunei nezvokunamataba zvakandofanana nekuseenza vanhu vanoseenza vanoseenza zvibatsirowo zvenyika inei zvivaniramiro panyika panapa saka naizvozvo zvakafanana nenyaya dzekufunda
ko panyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera iyi zvinonge zvinonongedzwa zvakare kuti kuchechi yenyu zvikuru yekwamarange zvakanyanya kuwanda izvozvo kurodzwa kwevana vari vadiki
izvozvo handitsika dzechechi yedu isusu kuti vanhu ngavarorwe vari vana vadiki mwana anoroorwa abve zera zvafanira kuti munhu anofanira kuti adi aroorwe izvozvo hatina tsika dzokuti vananga varorwara vanadiki isusu hatitenderebwa izvozvo varorwara vanadiki tinoti vananga varorwawo nezera rakafanira asi kana nguva yachiripo ndekurorwa yemwana yakwana hatidzivise ba kuti mwana asaroorwe tinoti mwana ngaadii ngaaroorwe
kereke yenyu ine mabasa ainoitawo here yekubatsira vangava vanoshupika varombo nezvimwe zvakadaro
kereke yedu inobatsira kwazvo kubatsira kwaenda ndiko kuti kunyanyanyanya panyaya dzeurwere vese vanenge vachirwara vese vanoenda kwavanobatsirwa nevanhu vanozivarapa vemuchechi medu izvozvo tinozviita pachena hatiite tichibhadharisa mari havabhadharise mari kana pane vanenge variri kunze vada kubatsirwa vanouya vachibatsirwa zvavo asi kurudziro yedu inenge rekuti munhu wese abatsirwa azoita mupostori
vamusha vatu vamwe vanogara vachimbotaura kuti wakaita hama inopinda postori yakafa mapostori akasvika pamusha penyu vanobva vachitongoita ivo ndo vaain charji zvese zvinhu zvaapasi pemapostori imi chechi yenyu inoitawo izvozvo here
zvatinoita isusu ndezvokuti kana munhu achinge afa tine bandiko redu ratinozopuwa kune rehama dzemufi kuti kana vachinge vanezvada kuti vataurewo vanodii vanotaurawo asi rufu rwese tinenge tadi taita isusu nekuti munhu wazakinge akatenda pane zvaakatenda kana pane zvamunenge muchifunga imi yese hama dzake zvamunofunga kuti izvozvo zvakafanira izvozvo ndi zvamungadai makaita makamutendeutsa kuti aite izvozvo saka handione pakaite ringe gakava gakava ndere vanhu vada kutendeutsa munhu chitunha chemunhu anenge akafa izvozvo hazvina zvazvinomboreva izvozvo kana ndimo baba
manga makateerera kuhurukuro yataita navajohn mushawatu vechechi yepostori yejohani marange muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mumaoko ablessing zulu
tinotenda jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare vashandi voomerwa neupenyu nenyaya yekushaya mari mumabhanga vanhu vari kudzingwa papurazi remanzo voedza kuita musangano namai grace mugabe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu tokusiyai mina chris gande munhau dzechindebele
Mazo kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 13 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athi LMTCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele.
Abangale abangani bethu esikhuluma lapho bona sebehle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele umthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimzulu.
Izilwane ziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede.
Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ayethwa imagodi phakathi kwemizi yabantu khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa.
Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandlaleli ngokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekulezibonelo zokuba umanyano wamabandla aphikisayo athi LMDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lele National People's Party LNPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru awusoze usebenze. Lokho kulandela imbono kamsekeli kaMjuru umnumzana Sam Siphephankomo otshele umbuthano oyenzelwe emaswingo kuyona le iviki ukuthi bandla labo libona uMjuru ezabe nguye ukhokhela lumanyano. Ibandla leMDCT lakufaka sobala ukuthi uTsvangirai nguye ozakhokhela lumanyano. Sixoxe lomnumzana Siphephankomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Well, akazi ukuthi nxa amaphathi amabili Chris ehlangana kule ukuthi kuyakhulunywa. Anti nxa sokufanele kukhulunywe ngokuthi ngubani ozakhokhela kuyakukhulunywa ngakho, hayi kona ukuqala ngokuthi ubani nguye ofanele akhokhele. So ngiyakwazi ukuthi njengoba omunye wakho eke wakhuluma nami esikuchoyo kuphela ukuthi abangale abangani bethu esikhuluma labo bona sebehle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele uMthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimjulu ngoba that's kayikho ingungu ekhala ithi kuwe ingungu ivele yona ayikhala ukuthi kimi. So aluba abanye abethu abangale bengachongo khonoko lati besangasoze sikukhuluma kodwa nginxa bona labo bele liberty ukukhuluma into ezinjalo lati sizakhuluma ukuthi hatshi thina ngumbono wethu ofanele akhokhele uMayimjulu.
Asithi baqinisa amakhanda bathi hayi vele nxa engayisiyo Tsvangirai ukhokhela umbuthano lo asoze sivume ukuthi simanyane. Kuzahamba njani khona?
Ufake ngenye indlela ukuthi thina nxa singasoze sivume ukuthi nxa kungasiwa uMayimjulu okhokhelayo akuzi kuba lo manyano. Anti kuyafanana?
Ye, sizwa kuthiwa khona okunye okwenza lisole umanyano lo ukuthi umhlangano wakuqala ukuthi selibambana ukusayina iMOU yakhona kwayenzelwa endlini kaMnumzana Tsvangirai hatshe emahofisini. Likuthini linalo?
Mina lokho hayi akusikho kuyinto okungandihlupha kangako Chris. Ukusayinelana kungasayinelana ehoteleni, kungasayinelana endlini kuMjuru koTsvangirai, but asikho into engandihlupha kangako. To me, yebo kambe iperception yabantu ukuthi nxa kusayinelwe kuTsvangirai kusho ukuthi uvuma ukuthi uTsvangirai nguye okhokhelayo. Iperception yabantu leyo. Kodwa ke okwakathesi mina akundihluphi kangako.
Alo ngumnumzana Sam Siphephankomo umsekeli kamongameli webandla leNational People's Party iNPP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. izilwane ziqhubeka zisidla izifuyo zezakhamizi zedethe ezibikwa sezingafika ikhulu esezidliwe ngamabhobesi. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi uhulumende ulakho ukuphathisa izakhamizi zomango lo ezidlelwe izifuyo ngemali. Sixoxele sinye isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umnyaka kusukela kuApril last year uzofika kuApril lonyaka ingomo zavasa ku 20 and then imbuzi zava ku 120 lokho bese combine inombolo zawo ukuthi bebone ukuthi abancedisa abangakwansi ukuthi ukombanzethe bengakombanzetha kanjani.
Sizwa kuthiwa udubo lwenyamazana ikakhulu izilwane lokho luqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kusukela ukudutshulwa kweleziyana ezimbili ezisikazi avele azizakhe zime ukuba lokho zivakatshela lapho ukuhlala khona abantu. Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa yimagoli phakathi kwemizi yabantu. Khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa, kula bantwana basuka beprimary nabesecondary besuka umango wona lowo besiya edithi. Silisizi kakhulu ukuthi nauhulumende engasoze yenze elinye icebo kungaba lengozi enkulu kakhulu, because kungaba lokulahlekelwa kwempilo lokuba lokho sidlelwe izifuyo zethu ezivalelwe inkomo lembuzi lamadongi lokunye khonge. Undaba lwezilwane lokho lubhahlile and lokho lusiya phambili, ingakwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngukuyini, because kunje sozizazama ukuthi sikhulume labo beparks ukuthi kuyini okwenza ukuthi zibe sezivakatshela ngapha lapho kuhlezi khona abantu zingene phakathi kwesigabeni. Singathi anabana abaseduzane leganga kungazwakala but phakathi kwemizi njengayizolo obusuku zizwakale ukuthi zifike phakathi nomunye ujaha othwa nguchaus obangu yokhangelakhangela onke enyamazana ezinjengalezi izilwane ukuthi zangena phakathi kwemizi yemagoli khona ngale. So loko silohlupho lonalolwe lwenyamazana njengezulwane.
Indlovu zona ke njengoba sike sezwa ukubana lazo bese zingena emasimini zawona.
Indlovu zabona okuzwayo sibili but zathi ngokuyetuselwa lokufa kwakhe kwezinye zazidutshulwa lezi nsuku zithe nya kuthe zwi okwendlovu. Inyamazana ungathi iyahluphe ekudleni emasimini ingulube. Ingulube yizo ezibuya every day but indlovu zithe nya phakathi kweganga kona. But uduo lwenyamazana kulesi sigaba usukusela eMabale ubuye ngapha uzofika eDedo usiyofika eMambanje. Inyamazana zona lesi ezithi indlovu lezulwane zisithwalisa amagaba avuzayo and siyakhala uhulumende ukuthi ngayelale lekathesi ebe leyinye indlela engayifaka esipangipange okuyenza ukuthi abantu singathini silahlekelwe le mpilo yabantwana bethu, especially bona laba abahambe isikolo, because uhulumende azikwazi ukuthi ngesinye isikhathi ama-records lawa kafiki but siyabe silabantu be-campfire nxa bezothatha impondo lezikhumba nxa kubulewe indlovu. So ingakwazi ukuthi bengathole i-information yona le bapho ngokuhlala phezu kwayo engasoze besebenze lutho le information injengale, because kathesi sokunzima kakhulu ukulahlekelwa lokhu yabo ukhulimile kungaba ngcono lokulahlekelwa le mpilo yomuntu especially abantwana, because iye i-future yakusasa.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho indlovu esezihluphe khona emasimini, njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Awu kakhulu tukameli, linjani lani khona ngapha e-America?
Hayi siyaphila ngapha, linjani khona ngapho indlovu sizwa kuthiwa zilithwalise amagabha avuzayo?
Ye indoda lapha kasilali, indlovu zisithwalise nzima. Sasicabanga ukuthi uNkulunkulu siphile ngakhuluma laba ku studio 7 abantu bachinga over yey kathesi ke sebe wesi kathi ke bakhohle ukuthi uNkulunkulu uyapha abuye thathe okokuthi khona bona bacabanga ukuthi uNkulunkulu uthatha umuntu ofileyo kuphela uyakupha abuye thathe akathesi impela ubesiphile kodwa ke yey usesithathele ngoba hayi zikuthwalisa amagabha avuzayo indlovu lezi kakhulu zivelela eBotswana ngapha sithwele nzima ntungamili kodwa ke hayi ikhona indoda okuthiwa nguchalisi eyabothuma hayi iziphethe mpela lo nyaka ike azamazama sokuze kwabuya la makhiwa lawo azozama kodwa ke inyama sizadla but asikwazi ukuthi sizayicheba ngani ngoba amabele asephelile.
Yes, sibonile imfanekiso lapha lihlinza indlovu uyatsho lokuthi inyama lizayidla kakhulu lo nyaka zibulawa ngobani?
Ye kuthi ukuthi ngama game reserve bona abanikazi bazo abazikhangeleyo yibo mpela abazama ukuthi besivikele emabeleni kodwa ke bayazama sibili hayi ngoba mbona ngathi lebe siyidlizolo ibingesi 5 kodwa ke ikuthi zinengi kakhulu indlovu zangikhona.
Umonakalo esezubangile emasimini unganani?
Yayi akusakhulunywa ntungamili sokuyinkalakatha endlala ezulu mpela kakhulu kosukulula kompimba nje kompimba ke zachacha ezingadini avele sesibuyele emuva sibili okokuthi ngakuthiwa kuyakhompasethwa sibili bebefanele abanikazi bazidlovu bebona ukuthi abantu abadlelwe babhaliswa bebazame ngempela ngani ngoba kwezinye indawo especially khona ngapha kothukulu madlambuzi bekusaseyigreen kakhulu okokuthi khona bebezathola pho sezibamotshele indlala sibile eyezulu mpela ntungamili.
Ngitsho lakithi komangubo ngizwa kuthiwa zihlasele mpela ikakhulu siya ephaneni ngale emasimini asephaneni osokwenza abanye bavune izilimo zingakavuthwa kuhle zingakawomi njalo ukwenzakalana lubana uthe wavuna izilimo zisamanzi.
Uma uke wavuna kungavuthwanga kuyandise kakhulu ukubola ngoba nakho sokubanda futhi akusachayeki kahle kuthi kuthi kuba lokuluza okuthize so asilimele sibili abalenhlahla yibona laba abalima kuqala sokungathi sokuwomile kuhlaza ngithi izulu like latotitotisa salima kakhulu loke lisina indima kade kusasemanzi kwabanye so kusiya khonale komankubo mpela sizwa ngathi kula makhabe hhayi zingafika khona abasetravelini ngoba vele zikhona ngale ndawo nizenezana ngobuningi baso.
Udaba lwendlovu lolu ludaba olulihlupha iminyaka yonke nxa kuthe kwaba la mabele izulu line kuhle ludaba olungalungisiswa njani lolo?
Kakhulu kakhulu ngapha kithi ntungamili kubo endaweni zakithi sathi lo cingo lwe-campfire sathi lo cingo silamasola thina yithi esazidalela ama-problems kakhulu zatshontsha amasola sabe siyabonakala ukuthi i-campfire siyivuselele kutsha incingo lezana zibuyele lamasola konke sure ma singayenze njalo kungaba ngcono le milaga nje siyisondeze ngapha ngoba ma ngikhuluma ngemilaga abaningi bazazonda but yikho kusilethela udubo lwendlala ngapha kakhulu ngoba indlovu sezibuya nje free so bengicela kakhulu ukuthi khona kube ngakuthiwa njalo labo abanikazi bazindlovu bezeluse kahle mpela.
Hayi siyabonga baba Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lisibekele lathi umhwabho wendlovu.
Hayi boke kakhulu hayi sizalibekela hayi umhwabho yona ikhona sizashwela isithwala kodwa hayi but umhwabho hayi ene bathi sasemnenge ebuyayo.
Iyadleka yini Ncube inyama yendlovu?
Siyayidla mpela ngoba siyabe sesicabanga lamabele ukuthi hayi sihle siyidlele ulunya ngoba zinonise ngamabele yethu ntukamisi.
Lidlela ukukhwitshiza?
Zelisikhwitshiza hayi noma umhwabha emnandi kakhulu mpela mpela siyichayile nje sosifaka ama-aramedi.
Hayi no kuhle baba Ncube siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
No mbonge kakhulu libingelele abanje khona ngapha.
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kombimba umnumzana Mokincube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver lelisayo nguntungamili Nkomo.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sidwan Chirodza wenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association. kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga, ngiyabonga babatani.
Ungasitshela nje ngamafichane ngenhlanganiso ye MDCT Veterans Association ukuthi yona ivele inhlanganiso enjani?
Into engayise ukuthi yidani phele isungulwe na maqhawe awe MDC nyaka 2008. And kusukela leso sikhathi into ebisenzakala ngizama ukulondoloza abantu nalabana abahlukuluza izani ukuthi bengabaleki inhlanganiso ye-MDC. Manje sikulondoloza ngisithi bakhona labana abasisebenzi abanye sebada nabasewayo ababulawayo bazali. So nabo bantu siyabasiduza banye lapha e-service kwalithi ukuthi sinethe senzela nje khonoko ukuthi silondoleze esingayithi ngesikhiwa i-membership ukuthi inani labantu elikhona ku-MDC ligcinakale ngoba kwenzakala ukuthi abantu bengenzela ingozi ebangelwa yizanu abantu bethe bebona izinhliziyo besuke bengasathandi inhlanganiso kodwa yabona ngani ngamafithane lokhu sizanisile.
Inkulu unganani inhlanganiso yenu ilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo mangaka amalunga?
Hawu uqinise ukukhona ukuthi bewaza amalunga ngathi exact number okwakathethi. Ngandihlupha kodwa into engiyazi ukuthi ilesikhathi lapho engangiregister ona ngo-2014 kule mhlangano ngabala abantu abedlula 500 kodwa okwakathethi ayikho kuleyo kuleso sikhundla esibona ngamalunga akhona kodwa mbona amalunga amaningi asedlula khonapho ngoba bakhona abaphathi intambo abakhona ku-MDCT mainstream abaseuthakazelela asiuthakazelela bekhesibenza so mbona inanda abantu bebe hayi kuphuke omali ta.
Uthe wena phambilini selifeze ezinye zenhlelo zenu, ungasitshela nje ngamafichane elenelise ukukwenza njengenhlanganiso?
Ngingathi ukuthi eMashonaland kukhona ubaba othiwa nguMoffat Ibrahim, sengumuyi lora. Ubaba lo wagwazwa wabulawa abantu bezanukile. I-MDC Veterans ikwanisile ukuthi imakhe lindlu bedududu lemuli yakhe. Bakhona abanye ngathi abathathu lapha sengenzela isikhathi abakhona futhi esigabeni seMathenalendi abakhelizinga ngemva kokubulawa kwezihlobo emasingo ukhona uhlelo likhona uhlelo elekwakhela omunye layo owabulawa esibayeni senkomo elilunga le-MDC sizama ukuthi sidudeke imuli yakhe indlu engabe iyathiwa ukukhuluma esikwenzayo emasinge lakho ukhona othiwa ngu-Elias Mthombeni owabulawa endlini abantu bezani batisa indlu yakhe yabulawa ngoba indlu leyayigcwele ibekho ngathi intuthu enene abantu ababophe izivalo besibeke ukuphuma bamlinde emawindini bephele amadloka indlu le ivule ngo-2015 ye sade phezimulo khonapha kobulawayo ukhona umamoqa ngu-Regina Sefu ngathi ngomnyaka ka-2000 indlu yakhe laye yatisa ngamawoko eteren ngathi izindlu zabantu abayi-30 zatisa kodwa owakhanya esezisa usizi kakhulu umama u-Regina Ndlovu ngoba basaqhelanga usizo abanye sebazilungisela izindlu zabo zonezezazizisikisa abantu bezanuyo. So ibe nje iyaqhubeka nje mbona abantu abaningi sebethakazelela lokhu.
Nxa lisakha lapha ungasitshela ukuthi likuhambisa njani, kuyini kakhulu elikuphathisa ngakho, liyafaka imali kumbe liyakha lina ngokwenu ngezandla zenu?
Awona vele into ekhona nokuzisiza esithona isiwa i-self-help. So ahlinge khonaphana siyakhangela ukuthi ngubani okwanisa ukuvuka inhlabathi, ngubani okwanisa ukuthi abeke izithina ngendlela, ngubani okwanisa ukufaka uphahla esingathi i-division yokulela. Njalo imali zokuthenga wesimendi landani vele ikwabanisa ukuhlanganisa izimali. So singaba lo mhlangano wesinye isikhathi siyatshelana ukuthi madoda sicela sikhipheni izimali ezindawo. Akukho lula lokho engikutshoyo ngoba ngikhuluma isithu sakhe ngiyenza ukukhanya ngani kulula kodwa umsebenzi omnini.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Ye engingakutho ukuthi ngiyabonga ukunyusa kuhlelo leni lokuthi ngikhulume lomsebenzi we-MTC veteran officer.
Hayi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza ilunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengidedela imuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyadibana njalo kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Njani balaleli?
Inhlanganiso yakho isanda ukutshengisela ezitaladini ixhasane labantwana bezikolo ngodaba lwembadalo yama-school fees. Sezivuliwe izikolo. Liyayibona impumela yokutshengisela kwenu na?
Kusebusimasinyazana kakhulu ukuthi sikubone kodwa sikuthokozisekayo kakhulu nokuthi sithe sinanzela akula bantwana esibabone bephenduka besiyangikhaya begxoshela i-fees. Nge-Tuesday izikolo zithe zivula i-headline ekhona ekulibisithi khona i-government iyaqonqosela kakhulu ukuthi izikolo zingaxotha abantwana ngokungabhadali i-school fees.
Lile siqiniseko sokuthi ukutshengisela kwenu kungabe kudalela umahluko.
Lesiqiniseko ngani ngoba ngathi ukutshengisela kwabantwana sibili kwaba le impacting ngoba sahla sabaluxokisana lo provincial education director obulawayo wasebasifika kwamama-district amaphoyema abayenzayo abantwana ayekhulunywa ngokuthi kubahlukululelwa njani kwabaphatha sibili isiphathamandla semfundo kobulawayo sokulokuxokisana kodwa hhayi akumelanga khona kuphele khonapho ngoba sikhangelele ukuthi isimo somnotho siminjani abantu abasebenzi intelo sesikhangela i-budget yezemfundo ukuthi vele eningi yangikhona yathola ukuthi iya ekuholeni i-administration kodwa kayiyi ekuthuthukiseni isikolo izakhiwo sokumlando wabazali. So yinto esikhangelanelayo kakhulu ukuthi umkhankaso oqhubekela phambili lo.
Ungasikhumbuza ngamafitshane ukuthi kuyini abantwana ababesithi bakufuna kuhulumente?
Abantwana babekhalela kakhulu ukuthi bayekele ukubhadala i-school fees e-primary yena e-secondary kufiya ngokuqhubeka kwesikhathi kukhangelela i-constitution. I-new curriculum kakhulu iyabakhathaza abantwana bathi one ibuye ingelamabhuku so kumele bafotocopy umlando ovele bazalini nalaba. Two sebethatha isikhathi esiningi besesikolo bayadinwa kugcina kungasangeni. Three ukuxothwa kwabantwana esikolo khonokho vele kuyabakuhlukumeza kakhulu ngoba bathi khona sebezibona ukuthi mina ngumyanga lo uyathola kwezinye izikolo babekhuluma ukuthi kulama debt collectors abuya akubuza ukuthi izwele ngikhaya beligojisile kungathi ye belisenzani belibukele TV ye awubhadalanga school fees abesethatha nale TV. So abantwana kwakuyabahlukumeza khonokho bathi ukuthi babuze ngokuthi i-TV ekhona ngikhaya ngabani belisenzani lithebe ngani konke khonokho so ngantwa sokumele bona bangali. Abantwana bathi kabafuni ukuthi bona babuze nge-school fees bathunywe ngkhaya ngoba umntwana uthi umbalisi yamthuma ngkhaya ngamaza aqatha. Bayefika la emzalini ebeke izilalo liqatha umzali la uyalibisela athi uthi ngihola ngapi ngisebenza ngapi ngabona into abankambana avaliwe. So kwathi bona bagcina sebephakathi laphakathi ngkhaya ngithunywa namaza aqatha angahloniphiyo ngiphinde la umzali la afika lithume alibisele. So ukuyabulala umntwana konke innocence yobuntwana ukuba msula komntwana. Bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende agcwalise izifiso zemfundo yamahala njalo ibe ngeyohlonzi.
Iningi lamangala kubona lilabantwana abaningi kangakana labaqoqa njani
ngamalunga ethu lawana leyalanga sasikhethe only 200 obulawayo nje kodwa labantwana abakustructure sehoza abangu 7000. So labana wakulihlekanyana ngabantwana vele sihlala sixoxisana labo ngezemfundo ama-issues abantwana ama-child rights vele siyabe sibuza bona asuzithingele kwesintu umntwana kuthiwa ngumuntu wokubonwa asokuthi azwakale. Thina sikhusela ukuthi abantwana ezindlini babe yingxenye yokuthi balaba babuzwa bayaphatheka kwezemuli. You are developing my future human rights defenders. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngibonga amapolisa obulawa ukuthi ahloniphe abantwana, enza lokho akuvumelane ngakho.
Kodwa ikusasa yabo abantwana laba bakhanya balethemba yini nxa lixoxa lapho.
Ikusasa yabo bayakhathazekile ngakho, yikho la laqathiswa lokho besithuthisa babuza ukuthi kulungisiswe ngoba balibona ithemba labo ukuthi kalikho, ngoba abaningi vele bayibuza bethi khona phakathi lokuthi vele sihluphekelani, abazali kathi sebangabayanga, abanye sasiloje kuma-3 room kathi sesiloje 1 room ngenxa yokuthi ubhadale isikolo. Kodwa singakhangela odadewethu labafowethu labanewethu sebeqedile emavasithi izikwelede kuphela abasebenzi. Baphinde bakhuluma kakhulukazi abantwana balonanzele bathi khona nxa ungabhadalanga i-fees eklasini kulo umehluko lanxa ungaxotshwanga uphathwa different labanye yabandlululwa. Lo ubhadali abebizwa ukuthi mntanami good girl, good boy, wena vele noma uziyenzeni vele awubonwa, batho njalo abantwana.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlele.
Ngibonge kakhulukazi la.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Kwezemidlalo zindala zombili kusasa enkundleni yeBarber Fields koBulawayo, lapho kudibana khona iqembu leDynamos lele Highlanders emdlalweni wePremier Soccer League. Sixoxe lengcwethe ecubungela izomdlalo wenguqu uMuzi Adebe.
Zona zombili ziyandise kubana mazidlala kubuye abantu abaningi. Kukhangelele ukubana ke ngesonto lakho kube labantu abaningi abazakuthi bebuye bezobona lowo mdlalo. Kodwa zananzelela ukubana lonyaka labo abasekela lawo amaqembu omabili azange befake imali eningi emaqembini lawa, okuthi ukuthi kulokuningi okusilelayo emaqembini omabili. Zananzelela ukubana behlulekile mhlawumbe ukubana bethole abadlali abaphezulu kakhulu, abadlali abalohlonzi behamba kwamanye amaqembu. Kodwa sikhangele ukubana njengenjayelo kube ngumdlalo omkhulu ozakuthi abantu abaningi bewukholise ngesonto.
Ngokubona kwakho ngeliphi iqembu elizanqotshwa?
Kunzima ukubana sitsho ukubana yiliphi elizanqotshwa. Ungakhangela iqembu leDynamos lijayele ukubana mali buya koBulawayo lidlale kakuhle, kuzokuthi iHighlanders layo okwakhathesi ma iqeqeshwa u-Abelo vela eHolland ingathi idlala kakuhle. U-Abelo uyenelisa ukubana labe singathi ngama-ordinary players begcine bedlala kakuhle eqembini le-Highlanders. Mhlawumbe iqembu le-Highlanders lingazama ukubana lithathe lokho elikwenze ngomnyaka ophelileyo lapho elanqoba khona ele-Dynamos koBulawayo le-Harare. Mhlawumbe ele-Highlanders linganqoba ngesonto.
Alo-ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Yeah man, the biggest money they see today was once a little baby taken care by a mama. Mama, love you to the max. Hear me loud now and clear.
Inzwisa yengoma Sweet Mother evela ke kumnumzana Black Rasta sitshayela ke omama bonke nelanga labo kusasa i-Mother's Day. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athele MDCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele. Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Njalo sizwe izilwane eziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.